tinogara zvedu every Wednesday tichiita mutangano westanding committee. Ndo magariro atatichiita tiri papati yedu. Nyaya standing committee inomita every Wednesday since time immemorial. But zvatinenge tichataura pamusangano watichamita uyu, tichange tichitaura nyaya dzecongress, nyaya dzeagenda dzecongress, nekuti congress ichafambiswa sei. Ndo zvikuru zviri kutaura. Congress ndinoda kuyambira vateereri kuti haizi nyaya yemacompetition chete, haizi nyaya yevanhu vanokukidzana chete. Inyaya yatichatarisa constitution yedu, inyaya yatichatarisa ideology yedu, inyaya yatichaaudita zviri kuitika munyika, zviri kuitika nenyaya yedialogue, inyaya yatichatarisa kuti tava ne 20 years tiri pati yeMDC. 20 years idzi chii chaitika, chii chabuda? Tichange tine mufaro mukuru every year tinenge tichingonzi tichaparara, but tinorarama. Tatova 20 years, tatova jaya kana mhandara inokwanisa kumisa musha. Takatarisana nekuti tichange tava kutonga manje manje, tichange tichitarisawo nyaya idzodzo kuti dzikwanise kubuda mucongress yedu. Tichatarisawo template yekuti vanhu vanokukidzana mucongress necongress yacho vachange vachifamba sei.
Tiri kuona nyaya yecongress yamataura iyi vamafume inenge yatoita kuti zvinhu zviipise mubato renyu, vamwe vachitobuda vachitaura kuti hakuna mumwe anopikisana nanhingi kana kukwikwidza chigaro chanhingi. Muchaibata-bata here nyaya iyoyo?
Tinoibata-bata. Pane vari kumanya kukampeina manomination asati abuda kumawadhi chaiko nekumabranch hakusati kwatomboitwa macongress. Tsika dzeMDC hadzizi dzekuti ani nani anoda anongosumuka achitubuka achiti ini ndinoda achimira sehoa. Unopuhwa nemaparty members, vanokupa pavanenge vachifungira kuti unobetsera musangano. Inyaya yekuti tinobetsera musangano tiri panzvimbo dzatinenge tapuhwa nemamembers. Haungomiri sehoa woti ini ndoda pakati. Unoitwa inonzi nomination. Nomination ichatanga, tiri kutanga nekumabranch kusvika tasvika kunational. Iko zvino vari kutonga varipo, vapresident chamisa varipo, mavice chair aripo, everyone anenge ari pachinzvimbo, inini vamafume ndiripo pachinzvimbo chandiri. Saka ngatibetserei pati, titaure zvinhu zvinoita kuti tibetsere nyika, kwete kungoda kukukidzana ipo tisati tagadzira pekumanyira pacho.
Pane vamwe vamafume vari kuti bato renyu harisi kuonekwa richitora matanho kune vamwe zvikuru vechidiki vebato renyu vanenge vari kunzi vari kutyisidzira nekutaura mashoko asingatarisirwe panyaya yekongresi iyoyi. Zvii zvamuri kuitawo?
Tinotora matanho evakawanda kungotiwo muparty medu. Ndosaka tati isusu tiri SDN party. Mazuva ano vanhu vaiti dzingai vamudzuri vagara navamunangagwa, pana apa voti dzingai vamuonzora vakaita zvakati. Iko zvino vanosapota vamudzora vakuti chidzingai mayouth. Panengori nevanhu vanongofarira kungodzingana dzingana. Isusu tiri civilian party, kana pane zvinenge zvaresekwa tinozvitarisa todhila nazvo semadhiliro atakaita nyaya dzevamwe vese vakuru vamaiti dzingai. Panenge pachinzi dzingai mumwe, pane vamwe vanenge vachiti agare ipapo. Harizi yese mhosva inotorerwa demo wotanga kutema muti, nekuti muti uyu nhasi hauna kuita mumvuri paunofungira kuti uite mumvuri. Pane pamwewo paunoshandisa kuti unopuruna mabranches womeka shuwa kuti panenge pareshwa panongotaurwa napo. Kana wechidika resva kutaura, pane vakuru vanoresva vokutaura vatiri navo mupati izvozvi. Vacho vamwe vacho vari kukukwidza vairesva kutaura mazuva apfuura apa, hapana akavadzinga mupati. Tiri civilian party, pareshika panogadzira.